manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC
lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu kubvumbi 26, 2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika yeUganda vaYoweri Kaguta Museveni vanovhura ZITF vachikurudzira nyika dzekumadokero kuti dzibvise zvirango zvavati dzakatemera Zimbabwe. Zvizvarwa zvekuChina zvinomwe zvakapiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso kuitira kuti zvitongwe zvichibva kumba zvichiri murimand prison kusvika pari zvino. Hurumende inozivisa veruzhinji kuti vasatyira kuvhiringidzwa necyclone Kenneth. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika yeUganda vaYoweri Museveni vanoti nyika dzekumadokero dzinofanira kubvisa zvirango zvadzakatemera Zimbabwe. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Mumashoko avo vachivhura gungano reZimbabwe International Trade Fair regore rino zviri pamutemo, vaMuseveni vati zvirango zvakatemerwa Zimbabwe nenyika dzekumadokero zviri kuvhiringidza mamiriro ezveupfumi munyika, vakakurudzira kuti zvirango izvi zvibviswe. vaMuseveni vati kuisira dzimwe nyika zvirango zvinoratidza ugwara.
I want to condemn the sanctions which have been put on.
Ndoda kushora zvikuru zvirango zvave nenguva yakareba zvakatemerwa nyika yeZimbabwe. Nyaya yezvirango inoratidza ugwara. Kana munhu ari kuita zvisiri izvo ngaasiyiwe akadaro, agokundikana mune zvaanenge achiita ari ega nekuda kwekutadza kwake kuita zvakanaka. Zvirango zvinoisirwei.
vaMuseveni vati wenyika dzemuAfrica dzinofanirwa kubatana kuti dzikwanise kurwisa zvinhu zvakaita sezvirango. Mumwe mutapi wenhau ave nemakore akawanda achiita basa iri, Tapfuma Machakaire, ati anobvumirana navaMuseveni pakuti zvirango zviri kukanganisa mamiriro ezveupfumi munyika. Machakaire ati kunyange hazvo zvirango izvi zvakatemerwa vamwe vakuru vakuru vehurumende pamwe nemamwe makambani ehurumende, kuvepo kwazvo kuri kuita kuti veruzhinji vatambure.
Tine makore akawanda zvikuru tiri pasi peanonzi masanctions. Asi chinangwa chiri kuisirwa masanctions acho zviri kuda kunzi zvibude mumasanctions, zvinenge zvisiri kubuda. Kana kuri kuda kubvisa hurumende kana kuchinja zvinhu maitirwe anoitwa kutongwa kwenyika, hatisi kuona zvichinge zviri kushanda. Kana masuperpowers aine zvaanoda kugadzirisana nehurumende dzemuAfrica kana kune dzimwe nyika, ngavawane dzimwe nzira dzekuti wataure kana kuti waite kune vanotonga wavasingafariri nematongerwo avari kuita.
Asi mumwe mugari wemuvulawayo uyo angoda kuzvidoma nezita rekuti John ati maonero ake ndeyekuti zvinhu munyika zviri kuramba zvakaoma nekuda kwekutadza kutungamira kwehurumende.
Ini ndinoti masanctions haasiriwo ari kunyatsodzorera Zimbabwe kumasure. Isusu on maleaders edu kana ndit maleaders kana ndoti chiyandisuziva tiri kutadza chaizvo chaizvo zvatinofanirwa kuita. Saka masanctions isusu pachedu the leaders unfortunate ndo varitotadza pachavo.
VaMuseveni vati Zimbabwe ine upfumi hwakawanda kusanganisira zviwanikwa uye zvirimwa zvakasiyana-siyana. Asi vati zvakakosha kuti zviwanikwa izvi zvisatengeswe kunze kwenyika zvisina kugadzirwa kuve zvimwe zvinhu zvinogona kuzotengeswa zvichiwanisa nyika mari yakawanda. vaMuseveni vakambovhura gungano reZITF zviri pamutemo zvekare mugore ra1989. Vati vafara kuve muZimbabwe vachiti pane ukama hwakasimba pakati penyika yavo neZimbabwe, vakatora mukana wekukoka mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti vashanyire nyika yavo. Kukokwa kwa M7 kuti vazovhera ZITF kwakakonzera mutauro munyika. Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vakaudza Studio 7 kuti havana kufara nekukokwa kwa M7 muZimbabwe, vachiti M7 munhu anodzvanyirira kodzero dzevanopikisa muUganda. Asi hurumende inoti yakakoka M7 senhengo yeAfrican Union uye munhu anodiwa nevanhu vemunyika make. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Vamwe vagari vekumasvingo vanoti havasi kufara nedanho rakatorwa nekanzuru yavo ravati kutambisa mari dzavanobhadhara apo yakaenda kunoshambadzira mabasa ayo kuZimbabwe International Trade Fair kuBulawayo. Gandri Maramba anotipanya inotevera.
Vagari ava vanoti hazvina musoro kuti kanzuru iende kuZITF kunoshambadza basa rayo ikoko nekuti mari zhinji inobva muvagari vemasvingo avasina kuendako. Vagari avanoti hapana mari inowanikwa nekanzuru kubudikidza nekuzvishambadza kuZITF. Kanzuru iyo yakaenda kuZITF kwesvondo rose inonzi yakabudisa mari yakawanda sezvo kwakaenda vashandi vakawanda pamwe nemakanzuro eguta rose avo vari kugara ikoko. Vazhinji vanoti bhizimusi rekanzuru guru rinobva mukubhadharwa kwemari dzemitero nevagari, nekudaro hapana chainoda chakakura kuBulawayo uko kwavanoti vakaenda kunodya mari vari pazororo. Mugari wekuRodin amai Esther Nyambiya vanoti kanzuru iri kutambisa mari kuenda kuBulawayo nekuti hakuna vagari vekumasvingo vanoda kushambadzirwa basa kuti kanzuri iwane mari ikoko.
Tinotoshamisika kuti vaenda kune exhibitor chii isusu vagari tichisara tiri muno mumasvingo, nekuti kuenda vakawanda kudaro vachienda kuBulawayo zvinoita kunge vagari vemasvingo vari ikoko ndoko vaenda kune exhibitor kuti vazobhadhara marets. Nduye ingadai kuri kunzi kwaida kuendwa, timu yachona yaenda yakawandisa enduye vachibuditsa mari dzemalawensi dzemahotel dzechikafu. Imari yakawandisa iyoyo zvekuti ingadai vatiitira chimwe chinhu muguta rino mune zvimwe zvematambudziko atiri kusangana nawo zvange zviri zvitori nani.
Kanzuri inonzi yakaendesa vashandi vanopfuura 20 pamwe chete nemakanzura ose ari 10 kuBulawayo. Uku vanhu ava vanopiwa mari dzekubatsirikana dzinosvika chiuru chemadhora emaRTGS pamunhu mumwe chete, zvichireva kuti kanzuri yakabudisa mari inopfuura zviuru 30 emadhora semari yekubatsirikana chete. Pamusoro pezvo kanzuri inozobhadhara vanhu vayo vose mari dzekugara muhotera kwemazuva mashanu inopfuura $100 pazuva roga roga, iyo inozopfuura zviuru 20 zvemadhora isati yabhadhara mari dzestendi yekushambadza zvinhu zvavo muZITF. Mari yose inoshandiswa nekanzuru zvondo rose inogona kusvika zviuru $100. Vamwe vagari vakaita savaHardlife Mapingure vanoti mari yakashandiswa kuBulawayo yaigona kutenga mafuta emotokari dzemarara kwemwedzi mitanhatu.
Kunetsa pakanzuro yedu tinogwadziwa zvikuru kuti iko zvino vakashandisa mari yakawanda zvotinogona kutosvika kana kuti peturo yaigona kutenga kana dhiziri racho rokusenga marara ka. Vaigona kusvika kana 6 months mari iyoyo ichingotenga dhizi rekuti takurwe marara, asi kuti tatova ne 3-4 weeks kana mwedzi yako kune dzimwe nzvimbo havasati vatomboona kana mota yemabhiniya. Saa zvotishamisa kuti kanzuro yedu iyi inoti hakuna mari, but they go ahead and spend more than mari inokwana more than 30,000 liters vachingoita zvisina basa enda kuZITF. Hakumbodi vanhu 30 chero vanhu 5 paexhibition vakawandisa.
Asi meya weguta remasvingo vaColin Maboke vaudza Studio 7 parunare kuti kundoshambadza mabasa avo kuTrade Fair kunobatsira kutsvaga vemabhizimusi vanogona kuzouya kuitira mabasa avo mudhorobha remasvingo. Asi vamwe vagari vakaita savangulumani Mulambo vanoti Trade Fair haisiyo nzvimbo yekutsvaga vanoinvesta mudhorobha kanzuri ichishandisa mari yakawanda kuti izvi zviitike.
Vari kutaura izvozvo izvi hazvi convince enough, nekuti tikada kutarisa kuti chekutanga vane association yavo yemalocal government association ndoyavanofanira kusevenzesa sevehicle yekudana vainvestors. Iku kwavari kuinda uku hakusi kwavo, ndekwemaprivate companies. Izvi ndizvo zvii zvakatanga, zvakangotanga iko zvino, hazvina kutanga kudhara, vakanga kusingamboindi kunana Trade Fair, asi nenyaya yekuti maallowances ndo ari kunyanya kuteerera vanhu. Saka mastakeholders edu isusu maresidents ndo vanofanira kusevha, kwete kusevha international ningiri.
Vamwe vanoti mari yakashandiswa kuZITF inogona kushandisa kutenga mishonga yekuchenesa mvura kwemwedzi mitatu kuitira kuti vanhu vawane mvura yakachena. Mukuru wemabasa musangano rinomirira vagari remasvingo United Residents and Red Payers Alliance kana kuti MURA vaanoziva muguti vanoti uko kutambisa mari inofanira kushandiswa pazvinhu zvakakosha.
Tukatarisa namba yevanhu vanoenda nayo gore negore inamba yakakura chaizvo. Kuri vatu vanoshandisa mari dzakawandisa dzinofanira kunge dziri kushandiswa zveservice delivery, mari dzinobhadharwa nevagari. Asi makore ose avaenda ku hapana chichatamboti taona chine pfundudzo chavadzoka vakabata. Kungoenda kwatiri inongova nyaya yekuti vari kungoenda kungonofara vachingodla mari dzekanzo, asi pasina chinobatika chavanodzoka nacho apa vachishandisa mari dzinofanira kunge dziri kushanda zvinhu zveservice delivery muno masvingo.
Vagari vanoti kanzo inofanira kushambadza mabasa ayo panoitwa showa yemasvingo munanyamavhuvhu, sezvo vagari vazhinji vachikwanisa kupinda mushowa iyi vachiona zvinoshambadzwamo. Ndakamira Studio 7 mumasvingo, ndini Gandhi Maramba.
Zvizvarwa zvekuChina zvinomwe zvakapiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso kuita kuti zvitongwe zvichibva kumba zvichiri muremand prison, sezvo magwaro azvo asati apera kugadziriswa. Vasungwa ava avo vakasungwa kuVictoria Falls gore rapera mushure mekuwanikwa vaine nyanga dzechipembere dzinorema makirogiramu makumi maviri vakanzi vabhadhare zviuru zvishanu pamunhu zvemadhora emaRTGS. Vakanzivo vazvipire kumapurisa epaVictoria Falls katatu pazuva uye kuisa magwaro avo ekufambisa mumaoko amabharani weMatare. Gweta riri kumirira vasungwa ava vaGive More muviringi vati vachiri kugadzirisa magwaro ekuti varume vekuChina ava vabuditswe muusungwa mangwana. Vamuviringi vaudza Rachel weStudio 7 kuti vasungwa ava vari kutarisirwa kumira zvakare pamberi pedare nemusi wemuvhuro sezvinodiwa nemutemo, kunyange hazvo vachange vachibva kumba kwavo.
Vanhu vatiri kumirira ava vese vari vanomwe vakapiwa bail nedare repamusoro rehigh court. Vakanzi mumwe namumwe vabhadhare RTGS $5,000 vagare pa858 aerodrome Victoria Falls, vaendese magwaro ave kufambisa tinoti mapassports kuna clerk of court wekuhange. Havabvumirwe kufamba chinhano chinopfuura makiromita 10 kubva muVictoria Falls kunze kwonge vachienda kudare redzimhosva kuhange kwavari kutongerwa.
Vasungwa ava havasati vaburitswa mujeri vachirimo, munotarisira kuti vachange vaburitswa sarini?
Tirikutarisira kuti mangwana vanenge vabuda. Ende ndandasiyirira zvakare zvimwe zvavatemerwa zvekuti vanofanira kuenda vachinozvitaridza kumapurisa katatu pazuva, na6 kuseni, na12 masikati uye na6 manheru. Vanoenda kumapurisa kuVictoria vonozvitaridza kuti varipo.
Muri kutarisira kuti vachadzokera zvakare kudare senguva yakaita sei?
Right, vari kudzokera kudare nemande musi wa29 uku kuenda kungonodavira mazita avo, nekuti sekuziva kwenyu nyaya iyi yakamiswa nedare repamusoro kuti imbotanga rapedza kuongorora kumbiro dzatakaita kuti nyaya yavo iindingirike irafe. Saka vanoenda kungonodavira mazita avo kudare nemusi wa29 vawirirana zverimwe dhei kuti vanenge vachidzoka rini kuda kupera kwemwedzi vaure zvakare kudare.
Pane zvinyunyuto here zvakapuwawo nevamuri kumirira ava kuti vaibatwa zvakanaka here kana kuzobatwa zvakanaka pavanga vari muusungwa?
Batwa zvakanaka, hatina kushora nokuti isuwo tanga tichienda tichinovaona pano neapa ava kana chichemo chavanga vainacho, vanga vakachengetwa zvakanaka chaizvo.
Gweta riri kumirira vasungwa vanomwe vekuChina vaGive More muviringi vachitaura vari parunare vari muBulawayo naRay Choto weStudio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudza iye zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave, uye na7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. pindai muchirongwa che Live Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa namba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinote penyura chirongwa che Let's Talk ngati kurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona musiwe chipiri ne musiwe china kubva nguva dza 4 PM kusvika na 5 PM. Musiwe chishanu kubva na 4:45 PM kusvika na 5:15 PM. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump varikurudzira vanhu vemunyika yavo kuti vabaiwe nhomba yekudzivirira chirwere chegwirikwiti icho chakonzera kuti zvikoro zviviri zvepamusoro-soro zvivharwe. Dutu mpengo re Cyclone Kenneth rikurova Mozambique mushure memasvondo mashoma. Dutu mpengo re Cyclone Idai ravhiringidza nyika iyi. Bazi rinoona nezvemamiriro ekunze reMeteorological Department rinoti harisi kutarisira kuti rimwe dutu mpengo riri kurakasha nzvimbo dziri kumaodzanyemba kweMozambique pari zvino richasvika muZimbabwe, kunyangwe pari kutarisirwa kuti munyika iyi nedzimwe dzakapoteredza muchanaya mvura yakawandisa. Vanhu vatanhatu vafa kusvika pari zvino, vatatu kuMozambique uye vamwe vatatu vachifa kuchitsuva cheComoros. Vanhu vanosvika zviuru makumi matatu vakabviswa kwavanogara muMozambique vachiendeswa kunopotera kuti vasarakashwe nedutu mpengo rinonzi Kenneth iri. United Nations inotiwo iri kutarisira kuti vanhu vanodarika zviuru makumi manomwe vachakanganisirwa upenyu hwavo nedutu mpengo iri kunzvimbo dzakaita seCabo Delgado Mozambique uye kuTanzania. Masangano anopa rubatsiro arikumbirawo vanopa rubatsiro kuti vatambanudze ruoko kuMozambique iyo yakawirwawo nedambudziko reCyclone Idai pamwe chete neZimbabwe neMalawi. Mukuzeya nezvemamiriro ekunze tabata mutauriri webazi rezvemamiriro ekunze vaTeach Zinyemba.
Maongororo edu tinotarisa kuti hatikwanisi senge tichiwana mvura yakadaro. Nozva kuti tiri kuchiri kubva kuachingoti musama season tichienda muchando, saka mamiriro ekunze ari kunge achiratidza kuti kuchange kune zuva rakati jekerere nzvimbo dzese dzichipisa, asi apo neapo kuchange kuchiita kachando kunyanya nzvimbo dzakafanana nekuna Nyanga nana Marondera nekuna Namatopo huko.
Tiri kuona kuti kwekutanga kwanga kuchiya mhepo yakawandisa nemvura yakati wandisei tichitarisa iro dutu mpengo irori, asi iko zvino izvi mhepo inenge yaita shoma. Izvi zvinenge zvichikonzerwa nei?
Tinofanira kurangarira panyaya dzematropical cyclone iyaya ndeyekuti paanenge achifamba asvika paningati paland anoshaya simba, saka munoona kuti mhepo dzacho dzinotidererei. Asi chinonyanya kukonzeresa kutamatambudziko inyaya yemvura yakati wandei. Tinoziva kuti matropical cyclone tikada kuenzaniswa netropical cyclone Idai yakaunza mvura yakawanda chaizvo, saka tinodayira kuti nekumunzwa kwataitowa mukufefeta kuti kwaitowa mvura yakati wandei. Asi zvandinoda kunyanya kuemphasiza ndezvekuti tropical cyclone iyoyi yakutopera chaizvo, zvekuti kutarisa mangwana inenge isiri sipo nekuti yaenda kana kuti yafamba panyika yenorthern half of Mozambique kana kuti kutarisa nzvimbo dzekusouthern part of Tanzania.
Mutauri webazi rezvemamiriro ekunze vaTeach Zinyemba vachitaura vari parunare muHarare. Zvichakadaro mukuru mubazi reCivil Protection Unit kana kuti CPU vaNathan Komo vanoti Zimbabwe yakagadzirira rwendo runo kana pakaita dambudziko remafashamu. Vati bazi ravo nemasangano akazvimirira ari kusimbaradza mabasa ekubatsirawo vanhu vakawirwa nedambudziko recyclone Idai, uye vari kuedza kutamisa vamwe vanhu vakagara panzvimbo dzinogona kukanganiswa nemadutu mupengo mune ramangwana.
Sechinhu chinoitika nenzira isinganyatsokunzwisisika, kugadzirira kuri paviri. Kugadzirira zvinoreva kuti mapazi ese anotarisirwa kunge achibatsira vanhu atange kugadzirira. Munozviziva isu veCivil Protection tine mapazi edu kusvika kumatunhu epasi pasi, kusanganisana nemadzishe. Totarisira kuti vagare vakatarisirawo kuti kana pane zvaakuitika munzvimbo idzodzo, vokurumidzawo kutiudza kuti isu tiri kuno tikwanise kuona zvokuita.
Totarisawo zvamanga muchiita mazuva apera aya ekugadzirisa kana kubatsira vakawirwa nedambudziko recyclone Idai, zviri kufamba sei?
Pari zvino sekuziva kwamunoita, mukanga takagadzirira kuti tine zvinhu zvataida nenguva pfupi, nenguva yepakati nenguva yakareba, yetingati short term, medium term nelong term. But mukatarisa pari zvino izvi nekuti zvikoro sekuchimanimani zvakavharwa nenguva isiyo, tiri karikiriki kuti dai tagona kudzorera zvimbudzi panzvimbo pazvo neimwe midhuri yakapunzika, zvichisanganisa nemakiriniki nezvimwe zvipatara zvese, tagona kuzvigadzira. Ndozvatiri kuita izvozvo. Ende mukatarisa zvitina, semende, zvese zvatosvika kuchimanimani. Mabridge takagadzirisa hedu, asi zviri zvandingati muchirungu temporary, asi taakuchitarisira kuchinolaka mabridge, nekuti taakuziva kuti kana kukauya zverimwe dutu mupengo, bridge rinotoda kuvaka rakasimba zvakadini.
Tiri kunzwawo kuti kune vamwe vekuchina vari kubatsira, muri kushandawo navo sei?
Vakatotibatsira zvakanyanyisa. Sekuziva kwamaita, mukatarisa dambudziko ratatinaro kusvika kungangu, taifunga kuti tichatora kana mwedzi mutatu, asi pakauya vekuchina vakatibetsera pasina vhiki. Mugwagwa wangu watovhurwa, mota dzaakufamba zvakanaka kusvika kuchimanimani. Saka totarisira kuti vacharamba, ende ndinofunga dare guru remunyika muno makanzwa gurukuta rinoita nezvokubudiswa kwamashoko richitsinhira sekubvunza kwamaita kuti ndo zvatichabatsirwa nazvo nevanhu vekuchina.
Saka pachine dzimwe nzvimbo here dzisiri kusvikika kana kuti zvese zvaanani mazuvano?
Aiwa, taane mamwe maonero nematauriro zvinhu zvese zvinonga zvaakuendeka. Kana icho chikafu, matende zvaakusvikawo zviri nani kuvanhu. Dzimwe nzvimbo hadzisati dzaakusvikika zvadzo, tichikusvika nendege, asi nzvimbo zhinji dzaakusvikikawo zviri nani uchishandisa.
Mukuru weCPU vaNathan Komo vari parunare kuManicaland. Nyanzvi munyaya dzeutera kana kuti autism dziri kukurudzira veruzhinji kuti vaendese vana dambudziko risati ranyanya kuomba kuti vanotariswa navana chiremba. Rutendo Mavere anotipa nyaya inotevera.
Mukucherechedza mwedzi weautism, rimwe remasangano anobetsera vana vane utera rinoti zvakakosha kuti vana ava vaendeswewo kuzvikoro zvine unyanzvi kuitira kuti vakure vachikwanisa kuzviitira zvinhu zvavo. Nyanzvi mukudzidzisa vana kutaura pamwe nekuvaka manzwi, amai Helen Mutambara, avo vakatanga chikoro chinonzi Autism Organization of Zimbabwe, vanoti zvakakosha kuti vane utera vavaendeswewo kuzvikoro kuti vadzidzewo zvinovabatsira muupenyu. Amai Mutambara vanoti kutera chirwere chinokanganisa mwana zvinoita kuti asagone kuita zvinotarisirwa kuti mwana aite mukukura kwake. Vanoti vabereki vazhinji vane vana vane utera vanochengetera vana vavo mudzimba vachifunga kuti hapana zvavanokwanisa kuita. Amai Mutambara vanoti zvindo zvakavasunda kuti gore rino vacherechedze mwedzi weautism nekuita makwikwi ekubika nechinangwa chekudzidzisa veruzhinji kuti vana vane utera vane zvavanogonawo kuita muupenyu hwavo.
Saka tiroda kuti this cooking session ibatsire vabereki vari munzimba dzese dzese kana vamwe vanhu vanogara navo kuti vana vedu vanogona kuita zvimwe zvinhu. You can even employ them in the kitchen vachiita zvakanaka pane kuti ivo vaonekwe vana vakangogara vasingaiti zvavari kuita. Pamwe uri kungoramba uchingovapa chikafu, anodawo kumbozvibikirawo ega anzwe manyukunyuku ekuti inini ndogonawo zvibikira.
Mozvare Memory Nyazere vane utera. Mozvare Nyazere vane makore 33 uye vakapindawo mumakwikwi ekubika aya. Mozvare Nyazere vanoti vakafarira makwikwi ekubika aya sezvo anga adzidza zvizhinji kusanganisira kubika pamwe chete nekuti tafura inorongedzwa sei panguva dzekudya.
Ndadzidza kugadzira chikafu chiri kwakanaka, nekutsama preti nekubika.
Mumwezve anorarama neautism vaVictor Masuku vanotiwo makwikwa vakaita kavapawo chaedza chekuona kuti vanhu vane utera uhu vanogonawo kubika sezvinongoitawo vamwe vana.
Ndadzidza kuti vana vanogona kubika, vana vane autism vanogona kubika chaizvo kana vari kumba kwavo vanokwanisa kubika.
Mumwe mukota anoshanda neautism Organization of Zimbabwe amai Joyce Calavan vanoti zvakakosha kudzidzisa vana ava mabasa emaoko sezvo vazhinji vavo vanenge vaine simba rakawandisa vasingagoni zvekugara pasi. Amai Scalaven vanoti kuitawo mabasa emaoko kunobatsira kuderedza simba ravanenge vainaro.
Zvezvinobatsira kune vanavo kuti pavanobika sezvo muchiziva kuti vane hype yakanyanya vanodi vanoita imwe nguva yekuti vanogona kuteramira vachiita basa iro, saka zvinotibatsira mukondisheni yavo zvakare.
Mumwe murayiridzi paAutism Organization of Zimbabwe amai Marilyn Tembedza vanoti chinangwa chavo ndechekuchinja upenyu hwevanhu ava kuburikidza nekuvadzidzisa kuti vagonewo kuita zvinhu zvakadai sekutsvaira, kudiridza, kugeza pamwe nekuzvipfekedza.
Tinovadzidzisa malife skills kuti vagone kunotsvaira, kuti vagone kunodiridza mugadheni, kuti vagone kunobikawo, tichiita maadaptive skills kuti vagone kunozvigeza, vagone kunopfeka hembe dzavo, kupfeka butsu, kuita sei kupfeka hembe dzavo, kugonawo kuzvipfekedza kuti we are transforming lives mukati mavari kuti vaite sesu tigone kunofanana navo vana matenis skills akawanda.
Amai Maria Makaza vanochengetawo vane utera vanoti zvakakosha kuti vabereki vane vana vane autism vakoshese kuendesa vana kuzvikoro kwete kuvaviga mudzimba kuitira kuti vakwanisewo kuzviitira mabasa. Amai Makaza vanoti vamwe vane utera vanotozogona kuita zvinhu sezvinoitwawo nevasina utera.
Kwatiri hazvitiremere, tete tiri kuda kuti vabatsiridze vana ivavo vasaramba vakangogarira kudzimba nekuti vamwe vanogona kutora vana vachivahwanisa vachiti hanzi mwanangu ashaende chikoro. Fare tikurudza kuti vanacho vaunzwe vaendeswe kuchikoro chemaorganization emaautism tenge vachibatsiridzwa vamwe vachaiva vagone kana kugeza maoko kana kuti anokoresa dzaakwanise nekudzisa matoilet issue. Vamwe vacho na vakwanisi vanokuswa mapamba vazhinji vacho vana vamwe ane utera wakasiyana siyana kuita vamwe vachona vana kugeza chaiko agoni se anenge achitodzidziswa panapa kuti anga achigona kuti muupenyu zvigomubatsiridza kana anogona kutowana basa chaivo. Kana ari semusikanawo anofanira nge achitoitazvo kuti zvinozvomubatsiridzawo kana kwaanoenda kunoroorwa nekuti hazviperi pekuti vanachona vanongoramba vakadaro vanotodzidza pekutoti vanenge vakutoziva zvavanoita kana kuti votoendeswa kana kuchikoro chaiko chaiko kuenda vamwe.
MuHarare mune nzvimbo 3 chete dzinobatsira kudzidzisa vane utera weautism. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kugurukota rezveutano vaObadhaya Moyo pamire hurumende pamatambudziko akatarisana nevanhu vane utera. Sangano gore Centers for Disease Control and Prevention, CDC, padande mudande ravo, rinoti autism utera unokanganisa kukura kwevana, zvekuti vanotadza kuita zvavanotarisirwa pasera ravo. Sangano iri rinotiwo vanhu vane utera vanotaura pamwe nekudzidza zvinhu nenzira dzakasiyana nevasina utera uhu. CDC inotiwo utera unonetsa kuona kuti mwana anahwo here kana kuti kwete, nokudaro vana chiremba vanotarisa makuriro neunhu hwake. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Vateereri, musakanganwa kuti muchirongwa chedu cheLive Talk tichange tichitarisa nyaya yeZimbabwe International Trade Fair na 8 PM. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC, ndokusiyai mina Standekile Mhlanga munhau dzeIsindebele.
Soku isikati sendaba ku VOA Ndebele.